musangano wanhasi musangano wakokwa nomutungamiri wenyika kumapato ezvematongerwo enyika kuti vataurirane pachavo semapoliticians. Wakasiyana nomusangano wadaidzwa namakereke, nokuti musangano wadaidzwa namakereke wakanangana neutungamiri wemasangano akasiyana-siyana anoincluda mapolitical parties. But vanhu veindustry, utungamiri hweindustry, mabhizimusi, vakamiririra madzishe, vatungamiri vecivil society, diplomatic community, vatungamiri vemakereke. Saka utungamiri hwenyika yese huri kuzonamatira nyika nokushuvira nyika kuti itange hurukuro dzakanaka dzekuti nyika ipfuurire mberi iri pamwe chete.
Imimi musangano wenyu unoitwa kupi?
Musangano wedu uri kuitwa kuHICC nechina tichitanga na 8 o'clock munhuwose anenge agara pasi.
Asi munotarisira vamunangagwa navachamisa kuti vangakwanisa kusvika?
Ndozvandataura vahwande kuti tinovatarisira vese, nokuti uyu hausi musangano wematongegwe enyika, musangano wadaidziwa namakereke. Saka wadaidziwa utungamiri wese, saka tinovatarisira kuti vange varipo. Uyezve tinotarisirawo nevatungamiri vemamwe mapato, asi tinotarisira zvikuru utungamiri hwevamwe vatakakoka, nokuti hurukuro iyi inoda vatungamiri vemamwe masangano akaita seindustry uyezve nevatungamiri vemakereke. Hurukuro yedu yomusi wechina inotanga kuri kushumira Mwari tiri pamwe chete nokufungisisa zvikuru pamusoro penyaya yegwendo guri mberi kwedu gwekuti tiite nhaurirano yenyika. Asi iyo nhaurirano pachayo ichazotanga pamazuva atinotarisira kumberi.